Chokutanga chatinoda kutaura sebazi reProgressive Teachers Union ndeyekuti dambudziko ravandoro nderekuti vanorarama mukuramba chokwadi. Pachirungu tinoti is living in denial. Umbowo hwekuti varayiridzi vari kurwara nemhaka yemari shoma yavanotambira uye nemaconditions ezvakashata ndohwatiri kuvapa. Asi pane kuti vadane musangano hwekutaurirana vanobva varamba. Isuwo tanyora tsamba kwavari vandoro tichiti kana vachitsutsumwa uyezve vachiramba kuti hapana umbowo. Vandoro ngava organize ma meetings muma districts votiudza musi vavanenge vaka organize meeting mu district and province, isu tichavabatsira kuendesa varayiridzi vari kurwara nepfungwa kumusangana ikoko kuti varayiridzava vatestify kuna vandoro, nokuti kuda vandoro vanoda kuti vazvionere pamunhu sefola.
Vandoro vanoti hamufaniri kutaura muchidero vachiti kana pane varayiridzi vane dambudziko iri vashoma zvikuru mukati mevarayiridzi vanosvika zviuruzana nemakumi mana.
Isu semaunions tine vanhu vatinoziva vari kurwara nepfungwa, tinokwanisa kuencourage kuti vaende kumameeting iyoyo vape matestimony. Vandoro varipo vachizvinzira kuti varayiridzi vari kurwara nepfungwa nemari shoma uyezve nemashandiro avo akashata. Pari zvino tichitaura kudai kune varayiridzi vakawanda, ndichatumira just a few ma statements mumboonawo vari kunyora kuti kana vandoro vachinetseka madii kuti munditumire kuti ndinosangana navandoro.
Ko masangano anopa rubatsiro mukurapwa kana kuti ma medical aid societies avanotaura haabetseri here panyaya iyi Dr. Joe?
Zvavanotaura zvemedical aid society, medical aid kwakawanda haisitoshanda, saka haitoshandiwo panorwara murayiridzi nokuti hapana kwairi kuakseptwa kwakawanda. Vanhu vanoziva kuti hadzisi kuzobhadhara kana paying back kuprocesa maforms. Iyo yemalearners ndokunga kuti yangomirira malearners, handioni sokuti varayiridzi vangaenda kuchinhu chinonzi chiriko chemalearners, but chandoda kutotaura even kumalearners kwachona hapana chiri kuitika. Tinotori nevana vakawanda currently vanotova neproblem dzakanyanya dzestresi, dzedrug abuse. Kuosi kunana matapi kumapurasi kumatapi, vandoro kana vari pedo ngavaende vanozvionera kumapurasi kumatapi uku kune vana vanotogara vasingaendi kuchikoro vachitoita zvemadrugs masikati vari vana vechikoro.
Ko varayiridzi havakwanisiwo here kuwana rubetsero kunyanzvi kana kuti kubva kumapsychologists anonzi navandoro ari mumatunhu ose emunyika?
Izvi zvokutaura kuti vana maprovincial psychologists vandoro ndinofunga somunhu mukuru vanga vachifanira kuti vasaita zvakadai, because kana variko although tiziva kuti havako, otherwise pane munhu wane paprovince anenge achifanira kuti ari ipapo haana kana motikari yokufamba kuinda just 1 kilometer from the province kuti anoona ticha. What more kuzofamba makilomiters anoenda kuma 300 kilometers achiinda kune chakasara kuti azoona maticha muprovince. Mamaprovince ane maticha anosvika muma 15,000. Mofunga kuti wani munhu ndee angazoona maticha ari kurwara nepfungwa akawanda ari muprovince? I think kuti vandoro zvandingangotaura nezvekuti vari kuramba chokwadi, asi tava pamutoro patsamba dzatanyora kwavari kuti ngavaorganize mameeting places tivaunzire varayiridzi vari kunetseka nepfungwa pamaringe nemari shoma uyezve nemashandiro avo akashata. Saka vandoro tinozvavo kuti ndeve propaganda asi zvanyanya dei vandoro ne Ministry of Education vaorganize ma monthly meetings nema teacher unions tivape zvichemo zvakawanda izvi. Ndosaka tinyora dzimwe tsamba dzinenge dzichiti Public Service Commission, Ministry of Education ngaite ma meetings ama teacher unions tiva pe zvese zvinonetsa varairidzi tione kuti vangazvigadzirisa here. Vandoro munhu anongoramba anozikangwa kuramba uyezve achitonyomba pane kuti vadini vati uyaitise musoro pamwe chete tigadzirise zviri kunetsa. Ndokuti education system yedu inde mberi mune zvakanaka.